sababu kanoti kutanga ya kupanzo kurima shirima anozi manani etupo crops shirima shimimari ya kawanda kurima castor beans kuchitukanzo gazira wo castor oil to gazira mishonga ya kapia na siyana shirima chefuta ichi chino shikadira shumakana litro 352 pachiri hapana chino lakwa kubwa kumizi yacho mikanda yacho mashisha pamoshike wana waino bereka laka senge chine siu today patenti chitisa warini chicho waone sauti chino rimasei iyo shwe chine takumimbo zipi sika warini wa shinji waunga na wangu wa chifara kwazu wanu wa shinji wani chidoche kurima iyo ifuta hii
imi muruku shanda nevarimi kubaku nzimbo zakasiana siana urongo huni ngochipamba sei
parishino tiri kuti murimi wega wega anenge achida kuti arime futa anobhadhara iyo mari necha $10 application obhadhara deposit yake paheka imwe chete anoda kurima $100 yatinoti direct input cost zvese zvinodiwa pakurima mbeu mafertilizer nemishonga zvinoita izvo $442 asi varimi vedu nezuva vamunoita kuti Zimbabwe inoomesera varimi vayo vanhu vazhinji havana mari endi vanoda kurima vane mirango kana mitemo yavanopiwa kuti varime vachishandisa mamwe maprogramu zvakafanana nana Command Agriculture nezvimwe ndo wega vanokwanisa kurima vazhinji havakwanise saka isusu tiri kuti tashoma pane murimi akabhadhara ipapo totomupa mbesa nezvimwe zvese zvinodiwa kuti akwanise kurima achikohwa tochizobatisa mari idzodzo zvakare chisu tinenge tichitenga futa idzodzo tiri kuimbisa varimi tichitenga nedhora rimwe chete repaamerica pakeji yega yega yaanenge akohwa takatarisa maresearch atakaita pataita implementation yeproject iyoyi averagely murimi pagore anokwanisa kuwana mari inosvika $25,000 paheka imwe chete ari mapfuta idzi
dzinonyatsomera kunzvimbo dzipi chaidzo muzimbabwe
tirangoti 95% yezimbabwe inoita kurima pfuta kunzvimbo dzakaita senzvimbo diki diki iri kuinyanga kuya kune mafreezing temperatures kunotonhora zvichikuru ndo chete nzvimbo yaisinganyatsoita zvakanaka asi nzvimbo dzimwe dzese inoita inotonyanyoita kunzvimbo dzakaita sana Mvarabani, Dinga, Bate Bridge, Rupani, Cholocho, Mudzi, Chipinge, Chiredzi nzvimbo dzinopisa maningi ndo kwainonyatsoda chaizvo uyezve chirimwa chisingade mvura yakawanda pagore chinoda 500 millimeters moist content chinoreva kuti ukangoidiridza nemoist content iyoyo vatikanai vari uviri rutatu zvatokwana vanzi yatobuda yaakubereka uye kubereka kwayo inobereka pamwedzi mina yega yega ine inonzi 120 day cycle harvesting saka pamwedzi mina yega yega unenge uchikohwa zvinoreva kuti unoikohwa katatu pagore.